zvanga zvichiitwa nemapurisa izvi zvinosiya chimiro chezimbabwe chisina kuita zvakanaka nekuti zvinotarisirwa ndezvekuti munhu wese muzimbabwe anofanira kunge munhu anoteedzera mutemo nekuti zimbabwe inonzi pachirungu the constitutional democracy saka munhu wese anofanira kuteedzera mutemo uyezve munhu wese anoda kuti ateedzere zvaturwa nematare zvino zvatiri kuona panyaya yadr magombei nezvakaitwa nemapurisa zvinotaridza sekunge mapurisa anga achiratidza kusateerera zvakabuda mutongo wakatuwa nemutongi justice show saka ipapo hazvisi zimbabwe iri pakanaka
vachuma munoonawo sei matanho anga achitorwa nemapurisa ekuzvidza mutongo wedare wakanga wapiwa najustice show
chekutanga hamutingatoisa nyaya iyi zvakanaka kana kuti mapurisa anga achizvidza mutongo wajustice show mapurisa tagara tichingovapomera mhosva yekuti havazoita basa ravo rekuchengetedza vanhu vanhu vechibhisapi yavo vechinziva adhadhapa taati kubhizi masocial media tichikastigeta kuti komapurisa varipi hinda vasingaite basa ravo kuita kuti zvinhu zvisaitike kuvanhu munhu abhisapia dr magombei azodzoka tamuwana mapurisa avura kuita basa ravo rekuti chirega tinyatsoita investigate kuti tinyatsobuda nekuti nechinhu chakanyatsoitika nekuti zvichiri fresh probably pafungwa dzadoctor kuti chii chakanyatsoitika so that towana a list because mapurisa kuti aite basa ravo abate munhu zvinobudikidza pakuti isusu vanhu tinovapa information yacho ichaita kuti basa ravo rireruke vagone kubata vanhu vapara mhosva iyoyo saka mapurisa ari bhizi kuda kuita izvozvo dokuta asi kuda kupa information ina kumapurisa apa kune vanhu 15 vangouya vasingaziva kuti ndanani vaiva kuzotora dokta yei vakamutora ipo paya then mangwana kozobuda futi zvonzi dokta haachaonekwe kazi akatotogwa mapurisa atoripo because vakatozipa basa mapurisa kuti aiwa isusu rimwe basa redu nderekuchengetedza macitizen saka munhu wese zvo abva pasauna yakadai chirigai timuchengetedzewo nesu saka paifanwa kuita due process yakanaka chaizvo isina kugwa isina kuita anything kuti dr gombei aita sei agone kubuda aende saka kana vakuita basa iroro takuvashora futi
dr mukonza munoti nezve kutaurwa navachuma
onarebho vari kutaura zvakanaka chaizvo asi ini manzwi andakaita nyaya iyi ndekuti mutongo wakaturwa ihurumende imwe chetei hurumende ina jaji vari kutura mutongo ndiyozve hurumende ine mapurisa ari kurambidza dr magombei saka dai kwakuri kuti mapurisa anga aine kusagutsikana nemutongo wakaunzwa vangadai vakotsvaga vamwe wavo vanova vekumatare kubvunza kuvheshiwa mutongo uyu ndewe chokwadi here nekuti zvavakaita mapurisa zvakamutsa mufungidziro wekuti hurumende ine chairi kuviga ipo pachimbofungidzirwawo zvakare kuti hurumende ine chekuita nekusabatwa zvakanaka kwakaitwa dr magombei saka kuvaridza kwavakaita kuti vabude muchipatara zvakawedzeredza kuvanhu mufungiro uya wekuti ayo hurumende ine zvairi kuviga vari kurambidzirei dr magombei kuti vanowana kutariswa nevamwe vana chiremba vekunze kwenyika sezvo vari kunzi ivo vane kukanganisika kwavakaita pamwiri wavo
vachuma tinoona kuti nyaya dzekupambwa kwevanhu dzinonzi dziri kuramba dzichingoitika munyika chii chiri kuita kuti mapurisa asawanikwe achisunga vanhu vari kunzi vari kupamba vanhu ivava kana kuti vanyatsosvika pamwongo wenyaya iyoyi
mapurisa ese not only muzimbabwe munomu sero imomo muamerica kwauri musouth africa wherever kuti vaite basa ravo rokusunga zvinobva pakuti vawana information inoita lead them kuti vasunge munhu anovapara mhosva iyoyo saka ukatarisa nyaya yekupambwa iyi uchaona kuti pachikuru chataiko chaiko ino utsotsi iwo woga mission yacho iyoyo operation yacho iyoyo ino utsotsi wakaomarara look at this way president Mnangagwa and his government vari bhizi panzoko vari kukumbira engagement vari kukumbira kudzoswa kuna commonwealth vari kukumbira kuita integrated everyone and then by night vouya votanga kutamba vanhu votanga kutora vanhu votanga kuuraya vanhu zvingaite here izvozvo nai nai nai.